Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 18th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world as we discuss the ongoing Zimbabwe exemption permit applications in South Africa.
The permits which allow undocumented Zimbabweans living in South Africa to live and work legally expire on the 31st of December this year, while application for renewal is at the end of next month.
Since the applications opened in September, many Zimbabweans have been facing difficulties in submitting their applications.
Some Zimbabweans in South Africa are now in a quandary as whether to continue the application process while in South Africa or to go home and register to vote in the ongoing exercise back home that is scheduled to close on January 15th.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ngambe zulukanda bamthwakazo omuhle siyadivana njalo kuhlelo lwethu esiluphalo na maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sikhangela udaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni kwele South Africa. Aphakathi sikhuluma nje kuhlohlelo lokuwavuselela, siyazi ukubana abesekuphela umsebenzi ekupheleni komnyaka wonalo ngo-31 December. Kodwa ke ukubhalisa ukuthi amaphepha la aqhubeke esebenza kuzaphela ngenyanga ezayo mhlaka 31 November. Yiko ke sithe sixoxe ngodaba lolu ngoba sesizwe ingxaki eziningi uZulu adibana lazo, laba base South Africa abadibana lazo, ingxaki zakhona ziningi kakhulu. Kodwa ke lamhlanje sizacela bakhona zikhona ingcwethi ezizasiphathisa ukubana sixoxisane lisitshele ukuthi ingxaki zakhona elidibana lazo kuyini, labo esibanxusileyo bazakhuluma labo basitshele ukubana hayi nxa lifuna ukuthi liphumelele ukuthi amaphepha enu angene nje kahle liqale ukuwasebenzisa lizenze njani. Siyazi ke ukubana amaphepha la bakhona abathathayo yibo abavunyelwayo ukuthi bavuselele, kodwa ke labo ababe bengelawo balayo imvumo yokubana badinge ezinye indlela zokuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Jonga
hongu vadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chedu semazuva ose chitatu choga choga tinochikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemagwaro anobvumidza vana veZimbabwe kushanda vachigara muSouth Africa kana kuenda kuzvikoro kana kuita mabhizimusi vari munyika iyoyo. Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro anonzi Zimbabwe Special Dispensation Permit, ayo ari kupera kushanda musi wa 31 December kana 31 zvita gore rino. Pachiuyawo matsva anotangawo kubva musi wa 1 January 2018 anonzi Zimbabwe Exemption Permit. Ayo arukunyore wapari zvino asi dambudziko ratonzwa kuti riri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunyorera ndere kuti vari kuita dambudziko rekuti vanofanira kusvika online kana kuti padande mutande matambudziko iwayo vamwe vari kusangana nematambudziko ekushaya nzwisiso kana dzidziso kuti vanozvifambisawo sei kuti vanzwisise urongwa ihwo ndonyaya dzatikuti kurukure. Musakangana kuti urongwa ihwo rikungoitwa chete nevaya vanopfuura 200,000 vakanga vaine mapermit eZimbabwe Special Dispensation Permit, ndovo vari kubvunzwa kuti vanga vachinyorera kana kurinyua magwaro iwayo vachizopiwa matsva anenge akunzi Zimbabwean Exemption Permit, ndovo magwaro avanenge vachipiwa. Tina vadhewa mavhinga vanove gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari muSouth Africa. Tinoziva kuti vari kumhanya asi tavakumbira kuti vangotibatsirawo kuti tinzwisise matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe panyaya yemagwaro iwaya uye zvavangakurudzirawo kuti zviitwe. Tinogamuchirai nemufaro vamavhinga pachirongwa.
Ndinotendera kuva pachirongwa mukoma jonga makadii.
Aiwa tirovapenyu, tine urombo kuti takudemurisai musangano wamaa muchiita wakakosha kuti tingowana mukana nemi asi nyaya ndiyo tibatsirei semakore ese.
Hongu kunoku South Africa kune dambudziko guru rekuti vanhu vari kuedza kunyorera mamwe mapepa eZimbabwe Exemption Permit vakawanda vari kuchema chema kuti kana patinge paitika dambudziko pakunyora paindaneti pavanonzi vape zvikumbiro zvavo havana wekwekunoturira nhuna idzodzo nezvichemo nekuti bato reHome Affairs rinovataurira kuti zvakaitwa mumaoko imwe kambani yemavhiza inonzi VFS. Kambani yemavhiza havagoni kutaura nemunhu anenge asina kupiwa mukana kana kuti appointment. Zvino kana dambudziko riri rekuti hausi kukwanisa kupuwa appointment paindaneti pakombiyuta zvoreva kuti hakuchisina kwekuenda. Saka vanhu vakawanda vari kuchema chema nekuti nguva iripo ipfupi yakapiwa vanhu. Zvakarewo nenyaya dzekuti kuHome Affairs kuri kuchinzwa makurukota zvakanyanya vanhu vachanyatsoziva kuti zvinofambiswa sei kuti ndiani angagadzise dambudziko irori.
Asi vana veZimbabwe havana here dzimwe nzira dzavanokwanisa kunge vachiwana nadzo rubatsiro kungava kana kuenda kuembasi yeZimbabwe kanawo mamwe masangano anovabatsira?
Kuembasi yeZimbabwe hakuna chavangabatsirwa chinoti havana chavanenge vachitozivawo nekuti dambudziko guru riri pakuti zvinonzi kana uchinge uine permit yeZimbabwe Special Dispensation Permit SP ndiwe wega munhu anogona kupuwa permit itsva yeZimbabwe Exemption Permit. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti sangano reHome Affairs, bazi reHome Affairs rakataura iro bazi reHome Affairs kuti kuchaitwa kambani imwe chete ndoichaita basa irori yeVFS ndokunotumirwa maapplications. Saka maapplications aya anotongoitwa chete pakombiyuta paindaneti kureva kuti hakuna mumwe angabatsire. Ndodambudziko guru iro nekuti vanhu vanenge vachiti kana ukaenda kubazi reHome Affairs unotaurira kuti aiwa izvi takazvipira kune VFS ndovachatisvisa maapplications ese kana achinge apera. Zvino kana muchinge wasangana nezvimhinga mupinyi zvekuti indaneti iri kuramba hosikwanisa kupuwa zuva zvonetsa kuti ndiani angabatsira. Asi kune mamasanganowo evana veZimbabwe vamwewo vari kungobatsirawo pachena kuti huyai tibatsirane kuti tingazviita sei zvekungoonesana zvisina muripo. Asi dambudziko guru ndere kuti kana vachinge vasanganawo nedambudziko iroro vanenge vasina chokuziva kuti zvoitwa sei. Ndo zvatiri kuona, ndo zvichima zvatiri kunzwa tichiedza kuzvitorerawo kubazi reHome Affairs. Asi sekutaura kwandaita iye nezuro chaiye mukuru wenyika vazuma vakataura kuti kwava nerimwe gurukota richatungamirira basi reHome Affairs zvoreva kuti basa rareka richitenda mai Mkize radzokera shure nekuti taura kutangazve kuti titaure kuti zviri kufamba sei tavapapi tinoenda mberi sei ndo matambudziko atiri kuona iwaya.
Thank you so much vamavhinga Chris.
Yebo jonga silo mnumzana Nyathi Butholezwe Nyathi sakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfundisakazi.
Ye mnumzana Nyathi udaba lwamaphepha lapha sesizwe abantu abaningi bekhala ukuthi badibana lengxaki yezimbalwa. Ungasitshela wena elikuzwayo lapha njalo lokuthi abantu bengasizakala kanjani?
nyabo mshakazi inkinga ekhona kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaningi bayakhona ukuthi be apply ku system abanye bayakhona ukuthi be apply bese sifike ekugcineni bethole ama dates ama appointment dates benikeze amaphepha akukhona ukuprinta out amaphepha ukuthi behambe beyofaka imali emabhenki bekhone futhi ukuthi beyenza ama appointments yabo ku system beqhubeke be submita kodwa kukhona abanye abahlangana nenkinga zokuthi i-system yona ivele ibatshele ukuthi maybe ama details abo abakhona ukuthi bewa access even ithi ama details abo are invalid or ukhona abanye abahamba bayabhada nemabhenki bathola ukuthi i-system ayizange ya pick up ukuthi sebebhadele ukwenzela ukuthi beqhubekele phambili nge-system. Okunye sikuzwayo ukuthi abantu bayahamba engikhona ngale ngase-VFS amalayini akhona abantu bayatshela ukuthi buyelane emakhaya lihlale phansi libekezele sizolisiza i-system izovula.
Ngenda i-system yakhona ayivuli. Okay, yala ulokho usecingweni khona lapho. Sithathe umlaleli uNkomo use-South Africa. Siyakwamukela Nkomo.
Yebo, njani na?
Hayi, siyaphila.
Yeah.
Kunjani e-South Africa?
E-South Africa lilizwe leli baba elibuswa ngabantu abahlakaniphile abafunde kakhulu. One of the best country in the world. Number 2 ku-world. Angazi ukuthi ngiyabona koko kuyizizwe ukugcwele lapho amagamente kabulile wonke agcwele lapho e-South Africa.
Ungaphi kwe-South Africa?
Ngise-Johannesburg.
Oh, se-Johannesburg. Ungasiphathisa kuhlelo?
Ye, kule challenge baba ngoba ma ungala system yokwenza le nto kufuze uqale uyebhadala omunye umuntu oza kwenzela. Ye, kuthathe something like 150 or 50 rand. Then okwamanje bathe beqala nibe bethona is 1090 sebefakele enye imali mbekuthiwa ngekumeselwa yini so futhi uzobhadale 1110 so imali yakhona ifikenge bengibona nje ebhenki bandlebenze ebhenki abantu baningibhadala iprint down siphume sithi 1110 uyakuqala uyenzele ngomunye umuntu uyabungala system ungalani computer ungalayo vele ungala next kuzuyelayina ukuqala ubhadalelwa nomuntu ekwenzele bese uyabhadalakele imali so kuyi-1110 right now ngikhuluma so
so okuhlupha abaningi abala amakhompyutha
abantu abaningi abanawo that is the bottom line iqiniso elihle babhadala abantu sebezifakele nje laphana lalaphana umuntu sebiza abantu ukuthi wozani ngapha ngimbhadala imali ngiyenzele bayenzele i-printer out lama-email kuyacreate i-email somewhere ukuthi iphepha lakho lingene kahle ungasebenzisa i-email ka-2 kuyakutshela i-email esisetshenziwe so create enye futhi okwesi-2 kule challenge enkulu kakhulu ka
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu Nkomo
hayi siyabonga ba
jonga the caller there is saying that you know most people don't have access to computers so they are having to resort to you know other people
cafeterias
not even cafeterias you know private individuals who they pay you know cafeterias I think they are much cheaper but they are paying he says anything from $150 and he says even when you are paying you know the fee itself is supposed to be $1,090, but he says you end up paying $100
on top of that,
and they're saying it's for texting. So I don't know. We'll find out from our experts whether
maybe we can throw that to Mr. Mavinga before he leaves. Mr. Mavinga, you heard our first caller. He's saying that people are finding it very, very difficult to access the computers or to access the internet, and if they do access the internet, they have to pay somebody for that service, and on top of the 1,090 rand that is being charged. May you just explain the process and what you can tell people to do? Hello, Mr. Mavinga?
Hear me?
I think your phone is a problem a bit. Hello?
Hear me?
It looks like... Yes, sir. No, maybe we'll have to call you back again, Mr. Mavinga, because we are not getting you loud and clear. Ah, okay. Anyway, let's go to Mr. Nyati. Mr. Nyati, you heard the question there. There are people who are saying that since they cannot access computers, they're having to resort to private individuals. And in addition to that, when they pay the money that they're supposed to pay, the fee, the 1,090 rands, they end up paying in addition. 100 runs in addition. What can you say to that? Mr. Nyati? Looks like we've lost him as well. Oh, sorry. We are having very bad connection.
Hello. Chinem Tere Parnari. Magadi? Hello? Vamoyo? Mr. Moyolinjan.
Hello.
Yeah.
Unjani Moy.
Tani.
Yeah. Ucingo lakho lungani kaluzwakali kahle. Asazi kumbe ungaphotha unapho enxa ungathola inetwork encane. Hello. Yeah, it looks like we are having big problem. Challenges here with the phones. But we'll just keep trying. And please, listeners, you can call us directly on 001-202-465-0318. You can even send us a text on that number and we'll call you right back, John.
Maybe, Chris, we can take this opportunity just to have a rundown of what is expected for one to apply. We went into the VFS website, and on their website, there are steps of, how to apply. You'll need to fill your application form online. Filling the form online is mandatory, as no handwritten forms would be accepted. It's important, before selecting an appointment date, please ensure that you plan accordingly for your supporting documents, as scheduling would only be allowed under special circumstances. After completing the online form, the applicant will need to ensure all supporting documents are in order and needs to be handed in when submitting on your appointment date. Then a fixed service fee of 1,090 rand for every applicant is payable online only via debit or credit card or EFT or prepayment at bank using the unique system generated ZEP reference number as a reference. Please note that there will not be any bulk payments allowed for groups, and each applicant will have to make a single payment per application using the system-generated ZEP reference number as payment reference. Fees are non-refundable once the application is received by VFS Global and Department of Home Affairs. Ndo zvimwe zviri kunzi zvinofanira kuitarisirwa kuitwa Chris kuti unoenda pa dande mutande ndipo unokwanisa kufila form racho iroro anze hatibvumidzi zvedu zvekunyora nemaoko izvi. Hapana handwriting kana handwritten form inobvumidzwa. Vari kuti zvakakosha kuti usati wasarudza zuva raunofunga kuti ukasununga kuenda ku appointment yacho. Unge waunganidza zvose zvinodiwa madocuments tichazo kupai kuti zvii zvinenge zvichidiwa zvinotarisirwa. Koya onyaya yekuti mutengo unofanira kuine mari inoita 1,090 rands pa application yega yega unenge uchiita kana kuti pa applicant pamunhu oga oga ari kunyorera havabvumidze zvekuti semhuri tongounganidza magwaro edu nemari yedu tongobhadhara nekadhi kamwe chete anzi hazvibvumidzwi uye havatambire mari cash. Munofanira kubhadhara ipo pamadande mutande online muchishandisa Visa card kana kuti credit card kana kuenda kunobhadhara kumabhanga muchishandisa namba yamunee mapepa ari kuti ZEP reference number yekuti unokwanisa kubhadhara nayo kumabhanga. Ndezvimwe zvinhu zviri kunzi zviri kuitawo kuti vakawanda wange vachinetseka Chris zvishoma zvataverenga izvo.
Yebo Jonga, njengokuzwa lapha uJonga ubechasisa ukubana nxa lifuna ukuthi livuselele amaphepha enu la ama permits la ama Zimbabwe exemption permits limele liye ebulenjini be internet abafuni ukuthi ubhale ngezandla zakho iKCV leyane esiyaziyo hayi abayifuni bathi njalo bona kumele ukuthi nxa usuphiwe kumbe usufake ilanga lapho othi wena uzamele uye khona lapho ku interview yakhona kumele ubone ukuthi ilanga lakhona lesikhathi sakhona uyasigcina njalo kumele ubana nxa uqeda ukuthi ama ubhala usufakile amaphepha akho wonke kumele ubone ukuthi wonke amaphepha akho ahlelekile njalo lelanga lonke lakhona ele appointment likhona ulifake kahle ungaphambanisi njalo imali efunakalayo yi 1090 rands imali le ibhadalwa ngamakhadi nje kuphela abafuni ukuthi baqhubele ezandleni ibhadalwa ngamadebit amadebit kumbe ama credit cards bathi bona njalo imali le ibhadalwa umuntu ngamunye ngamunye hathi ukuthi thi hayi emolini yethu sibahlanu kumbe siyisithupha so sesizakhipha imali le iphume kukhadi elilodwa hayi abathi abakufuni khonoko bafuna nje umunye lomunye azenzele yedwa jonga
tichapakurira vateereri nevatariri kuti zvii zvinodiwa asi tisati tasvika yedu ipapo tombotambira mumwe munyarikani wedu atinaye pachirongwa tinava Arnold Sululu makadiva Sululu
makadiva joka
aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti mapinda pachirongwa tingoziisa vateereri kuti vasululu vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vari researcher kusangano ikoko tanga tamboti kurukurei nemi pachirongwa chedu chatambopakurira vateereri chenhau pamusoro penyaya yematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe asi tongoti tipe mukana vamwe vanga vasina kunge vanzwa zvatambotaura ipapo kuti ndeapi matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe mukuedza kumutsiridza upenyu hwemagwaro avo ekuti vange vachigara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo
tochoendaa vajonga vagari vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa vanga vane maZimbabwe special permit vakatenderwa kuti vaite reapply for yakunzi Zimbabwe exemption permit takazvifarira chaizvo nekuti tandisingazive kuti chii chichazoitika I expire end of this year na December saka takusangana nematambudziko akawandisa panyaya yekuti tiite application yacho sematauriro amboita vadhewa kuti uno apply online chete ndiyo access ripo and uno apply via you know the VSF agency yakatarudzwa ne Home Affairs saka chiri kunyanyonetsa vakawandisa ndechekuti havana macomputers ekushandisa and vazhinji vacho havagoni kana kutoshandisa macomputers acho kune vashoma vari kukwanisa kupinda musystem kana vapiwa date rekuti vanosubmita madocuments avo vakusangana nemachallenges akawanda tanga ndichingoti Zimbabwe inenge yatoya kunoku futi malong queues akutowanikwa asi paunoita application iyoyo unopiwa time yako wega unongochingofunga kuti changoenda paya unotorwa photo une mafingerprints then wotsiya madocuments ako saka vanoshandisawo futi system iri kushandiswa kuZimbabwe yeBVRI iri kunetsa kumusha iyi saka kunokuya kutoitawo mafaults saka kwakuitwa uri ikoko kuHome Affairs nekuti vakutoti vanenge vachida kutoitiwa vakutoenda newo kuseri vachi kumbirwa kuti vabhadhare tumari kuti zvivafambire zvakanaka
maita basa vasuluru ramba henyu muri parunhare tingonzwa kune muteereri mumwe ari parunhare Mr. Moyo linjani
makadiko maswera sei
aiwa taswera vamoyo kuri sei kwamurimi
awa zvinosimba chose regaititende nyeredza jehovha mwari atikanganisa chose manyi rakafananawa
ndizvozvo
auripo ndeyekuti nhau idzi dzakanaka but vanhu vakawanda vatambudzika chose nepaonline apa nokuti nependi kuti zvakafananisu takabhadhira mari last month musi wa29 saka tibozi takaitira pamwe chete nadzimai wangu so takuti shiyo poa date manje kuramba inongobudisa munhu wani saka zvinga tambudzo zvikuru aso kuva mwozi kuva fambira zvakanaka kuita zvakanaka kuita zvakanaka why was that 1900 was kunzi kazi kinga wasvika uko futi kudwa futi imwe 20 rand and 20 rand iyi kuro tutange wasuwapa saka ipapa tambudzo vanhu vakawanda ende vanhu vakawanda kuda kudyiwa mari maenda cafe maraini raini ane kubudisa mari dzakawanda zvikuru 100 rand 200 rand saizvozvo saka ai nayakafana internet iyi this time yatambudzwa vanhu vakawanda tizivi kuti tichavabuda sei papapo
asi pamataura kuti makabhadhara online imi naadzimai but kurungobuda nhamba yemunhu umwe chete iri kubuda here ichiratidza kuti nhamba ndeyani nokuti vanoti munhu anofanira kungozvinyorera application yake nekubhadhara ari ega musina kunge makaita group kana bando
nawe yakaita ndeyekuti mapindira takaita takarejista kubva kabuda reference yeumwe yangu yobva yabuda yadzimai yobva yabudapo saka tobva tapuwa slip yokuinda kustandard bank tobva tonga inorubhadharira saka tikabva tangoingira pamwe chete munhu vanhu vakati vanonorubhadhara saka pakuzoti tichibhuka manje inonge ichiti era parikuapia munhu wani saka ipo ndopari kunetsa maivhozi tatova nevhiki nhatu tichizama chose kuti tibude zvakafana izvozvo saka zvinhu zvirikutambudza apo woyaenda futi usiwa kutsvedzwa mari yakadai mangwana futi ndizvozvo saka zvinhu zvirikutambudza mene kuti zvinhu zvatichapedzera kupi
maita basa uya kuluma
yangu ya kuluma
ndimo zvaona Chris kuti ari kugona here isindevele
kunjani moyo
umfundisi moyo uyaphila lana kunjani wena Chris
hayi mina ngiyaphila o ngumfundisi
ya ungumfundisi moyo lo ya
okay ndinawafundisa
ngeke vaenza mapermit na
Hayi so ungatshela nje ukuthi wena osukuzwile ukuthi okukhathaza abantu kuyini?
Inde ikhathaza labantu baningi ne. Abantu vaya ku online vanikezwa i reference. So vayobhadala imali lapha ya, mababhadala imali inkinga ukuthi mani buyela futhi lapha ku computer. Ayinikeza abantu i date ukuthi niyo yokuti nizokuya nini laphaya so indifali iyo inkinga kakhulu so abantu baningi bayazama njalo and bayiwa izimali eziningi njalo sokuthi mawusasa wabuya bathi woza futhi wenze njalo so iyo inkinga efana leyo so ebank abantu bayile bayobabhadalile mara usoti unyikezwe idate ukuthi uzokuza isikhathi sipi iyo inkinga efana leyo so asazi ukuthi lapho zokumanya so abanye bathi kufanele niye laphaya ama office nakhona ndiyo wachela mhlawumbe bazoniyenzela lapho wazinikeza date so tiona mhlawumbe lapho sokuthi munhu akhona kuya laphaya mawafika lapho zabeda futhi so asazi ukuthi kuzoyenza kalani
hayi kulungile sibongile moyo sizabuza ubaba unyathi owe migrant workers association asazi kumbe uzaphathisa hayi sibongile kakhulu
Awa siyathokozisa nani even ilanga lehle khulu kwambala.
Hayi sibonile. La ube lo busuku obuhle sibongile kakhulu.
Awa siyathokoza.
Mhm. Jonga let's ask Mr. Nyathi. Mr. Nyathi? Mr. Nyathi?
I think he's not yet back.
Mr. Nyathi? Yeah, I think maybe
tomboenda kuna vasululu. Vasululu, sangano renyu re Zimbabwe Resource Forum riri kubatsira sei zvishara zveZimbabwe tichiona matambudziko osa.
Since the last time 2014-2015 Zimbabwe Resource Forum yaingobatsira vanhu vanotambudzika kuenda online kuti vaite ma applications iyaya. Saka taingoaitira for free ende vazhinji vacho varingouya tichingovabatsira zvakangofanana nevazhinji vanouya vachizochema nenyaya dzekuti vari kuona dambudziko rekuti kana vakunorinyiwa maasylum avo vosungwa vamwe vodzorerwa kumba vopiwa another day vachinetseka kuuya kupretoria kumarawa style kwavanenge vasina mari yekuti zvichengetedze but dambudziko hope ratikuwanawo isusu nderekuti kune kune vamwe vari kufona vasina kupinda muchirongwa ichi vakataza kupinda muchirongwa ichi nekuti government yakabvumira only 200,000 saka kune vakawandisa sekuziya kwamunoita muno South Africa mune maZimbabwe akawanda saizvo anotopfuura a million vasina mapepa vari kungoshanda vazhinji vacho ndo vari kushushikana chaizvo kuti ko dai matibatsira kuti tiwanewo mapepa aya ari kupiwa vamwe.
Saka imimi muri kukwanisa kuzenge muchitaura here nevedivi reHome Affairs pamwe chete ne VFS nekuti tiri kunzwa kuti izvi zvinji zvinomwedzi unofanira kungoita online imiwe sesangano muri kuwanawo here mukana yekuti munogona kugara pasi nawo muchisvitsawo matambudziko iwayo.
Tiri kuboedza asi veVFS hatina kana mukana navo vaimbotinzwisisa ndeveHome Affairs ndivo vatida kuedza kuti titaure navo tigare pasi tiite gungano rekuti titaure nyaya yeZimbabwe exemption permit iyoyo nekuti iso segungwa relatisi kufara seNGO relatisi kufara kunyanyisa maconditions akaiswa ipapo nekuti inongonzi 4 years and ine malimitations ekuti kana yapera iyoyo hakuchina chimwe kwakutodzokera kumusha ende takatarisa vana vakawanda vemuZimbabwe vari pa that program vana vagara makore akawandisa chaizvo muno muZimbabwe vamwe vato nemburi vato nevana vakura saka vanenge vane tariso rekuti tarisiro rekuti vangave vachitopiwa mapermanent resident saka titori nenyaya hombe kutoti tinofanira kugara pasi tichitaura neveHome Affairs nevamwe vese vari mugovernment imomo dambudziko ratinyanyowana nderekuti taichida kuti titaure naminista but muri kungoonawo zviri kuitikawo kunoku sakunge zvekuZimbabwe vazuma vari kungochinja maminista every 6 months saka tatoomerwawo kuti totangira papa asi kuti tisangane nevakuru vehurumende kuti tigadzise nyaya iyoyo tione kuti vana vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa vagare zvakanaka vaende kumabasa vasenetsi kumabasa kune nyaya yemapemiti vachibhadharwa mari dzishoma.
Thank you so much Vasiluru ramba henyu muri parunare tingoyeuchidza vateereri kuti zvii zvavanotarisirwa kunge vachienda nazvo kana kuti zvinodiwa kuti vange vachirenewa mapepa avo ekugara munyika yeSouth Africa nekushanda kudzidza nekuita mabhizimusi zviri pamutemo ndichatanga hangu ndichiverenga nechirungu hanzi an applicant will be required to submit the following: a valid Zimbabwean passport, evidence of employment in the case of an application for work rights, then 3, evidence of business in the case of an application for business rights, then chimwe chechifo kana chechina, evidence of an admission letter from a recognized learning institution in the case of an application for study rights. Ndonyaya iri kunzi zviri kudiwa, panodiwa tsamba inoratidza kuti uri kuwa kana kuti wakawana nzvimbo wakatambirwa nechikoro kana uchida kunge uchitsvaga mvumo yekuti unge uchishanda uchigara muSouth Africa uchienda kuchikoro. Kwouyawo umbo hwekuti uri kunge uchida kutanga bhizimusi unofanira kunge une magwaro anoratidza kuti wakapiwa mvumo yekuti unogona kutanga mabhizimusi munyika iyi kana kuti une umbo hwekuti une bhizimusi rauri kuita uri muSouth Africa. Kwouyawo umbo hwekuti unoshanda kana ukanga uchiapplya kana kuti wanyoresa uchiti ndiri kuda undipiwe mvumo yekushanda ndichigara muSouth Africa. Hanzi unofanira kunge une umbo hwekuti uri kushanda, evidence of employment. Pamusoro pazvo zvose unofanira kunge uine a valid Zimbabwean passport kana kuti passport yekuZimbabwe ichiri kushanda. Vanoti iwo inenge ine at least mwedzi mitatu kana kuti 90 days isati ya expire. Kana passport yako yasaruga nemazuva ari pasi pe 90 kuti inge ichi expire, utambirwi. Saka ndo mamwe matambudziko anenge achitarisana nevana veZimbabwe. Chris
yebo ujonga, njengokuzwa kwendapha ujonga uyachasisa ukubana kuyini kahle kahle okufunakalayo ukuthi umuntu afake amaphepha ake ukuze ayemukelwe. Okufunakalayo ke ipassport, ipassport le imele ibe ipassport esebenzayo engakedluli esingathi lokhu yiku expire. Bese befuna ubufakazi bokuthi uyasebenza kumbe njalo nxa udinga ipermit yokuthi ufuna ukwenza ibhizimusi kumele utshengise njalo ubufakazi bokubana hayi ngifuna ukwenza ibhizinisi mbe ngiyenza ibhizimusi lami nangamaphepha ayafunakala nxa uyikuthi yiko lokho okufunayo njalo nxa ungumntwana wesikolo kumbe bakhona ye abantu abadala labo abaya esikolo nxa usiya esikolo kumele ukhiphe njalo ubufakazi bokubana uya esikolo jonga
taita mutereri Christina Mkoma James Jacha bari ku South Africa makadi Mkoma James
padi Mkoma jonga
aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti mafanisa kupinda pachirongwa chedu tipeyo pfungwa dzenyu kana mashoko amuinawo pamusoro pehurukuru yedu
chirongwa ichi ya
nare dzedu nhasi dzinenge dzine majairosi Mkoma James regai tigozama kuti tivabate zvakare Mkoma James nhare dzinenge dziri kunetsa Chris
yeah jonga we still have Mr. Nyati on the line but I understand his line is still not clear. I hope now he can hear us. Mr. Nyati. Hello,
wona ulizwa ama line wona
yeah
ahambi kahle
yeah ama line yonga angana siphoxa lapha yeah bese ke saba lomlaleli lapha obuza yena ukubana kathi imali le engezelelwayo anti yona imele ibe yi 1090 rand kodwa uthi yena nxa usubhadele kukhanya imali bangezelela ngenye i 100 rand phezulu abathi yona ngoku texta lani kusemthethweni lo
uthi badala i 1000 and badala i 1100 imali yoku SMS ayisiko ukuthi umuntu ichuze leyo umuntu engafika ku system aleyo 1000 ukuthi watholela ama SMSs.
Ucingo lakho nyathi lungani luyala. Wathi sizame njalo siza kufonela njalo enxa singaba le network engcono ngoba ungani vele asikuzwa kahle jonga.
Rikaiti mbozama zvakare Mkoma James Jacha mutereri wedu ari ku South Africa. Mkoma Jacha madzoka pachirongwa tinzwei mashoko amuina.
Alright, yani chichi mashandi anoita mashandi anoita system racho ndiye kudai uno chekutanga unotanga ku register face uchitanga kuita unotanga ku register email yako and then password kuti ulog in upinde ukasengoji uchifia that form wapedza kufira form iroro vanokupa reference then wawana reference iyoyo uno download slip ya uchaenda nayo kubhengi inenge yatoni reference yako iyaya unenge watopiwa pa online already then from there ukaenda kubhengi ukanobhadhara kubhengi unomira maybe for like 3 days kuti mari yako vaitika pepa system yavo then from there wologa in zvakare pa website yavo kuti ndochi uingwechipa appointment nao lupa unu kwasa kudownload ama forma ya wengu waka fila ya pa website bozi inda kato zipeza process la inda kato zipeza unu wa download ama forma ya ane kato already completed bozi nungu waka fila everything unu chitura tamba ya kwe kubasa ya unungu kune orange koro oro ye business ane ni copy ya kwe passport ne kambe kubasa already ekoro re business inofana kuva satisfied by completion of oath and then copy of passport kambe kubasa and then ne original nema original zako then uende ko connect but internet akasvika kwakusat but true yini because asha wani wangu atere zvekuti kunozobikwa ma 20 rand kumberi 20 rand isote kuti imari yao chasvika ikokoko uchifose zvokubhadharai imari yekuti vanokubvunza yekuti kana uchitoda kureceive notification SMS yekuti your permit is ready and then you have to pay 20 rand. But you can also get a good receiver that notification. It is only there with the way that could pass a permit of Yabuda or a Satya Buddha. You don't go past somewhere, but that 20 rand is not a first letter.
Chandani tina kubunza mkoma James deche uti ukafila application yako online unukwansa kuchinodiwa kuzetu uprindere uchi zenda nema formu ya onengo wafila ya wayaka na utoka ngo fila unubo wangu submit online yu zungu inda in person ni number ya onengo wawana
ukafila mafomu yako online unufana mafomu ya chandaka wana nje uti ukwansi maprinda mafomu ya utatua patala maria kubu. Unofana utanga wano badala mari yako kubengi panunge pa mari yako ya kuhonika pa system yako pani option ya kutu payment hile ya kulisetia pa reference number yako ya weni ni nguwa kwa sauta unoda mafomu ya unomatura mafomu ya wenda kuhenda na
iwa maita basa shukuru mkoma James.
Ok mkoma jonga maita basa na utibata utipinja pasirongwa jiri
aywa tinotenda shukuru Chris Satanzwa utimkoma nyati wa dzoka ere nimbovu nza kuna Vasululu kuti ni Vasululu ne mafambira ari kuita zvino munoona here vanhu vachibata deadline yemusi wa 30 November.
Vajonga ndikona pane big challenge because ne process yacho kuenda kwairi kuita kuna vachita go slow chayo chayo sekuti vamwe vasati vatombotanga kuita anything ndikona vachizotadza kubata deadline because tachitotarisa vamwe vatanga tichibatsira kuti vava kutopa madates ekunana 12 13 November saka ndava kutoona kuti madates atari kuita achitoita close by saka vasati vatombotanga kuita ngavatoita nechimbi chimbi kuti vamhanye vano enda pa online kana kuti vauye kuma office edu eZimbabwe Exo Forum vanenge vari patudze ku Pretoria tizovabatsira kana kwavanenge vari iko kungavaende vanobatsirwa kana vane hama neshamari vanokwanisa kubatsira vari kuona dambudziko rekuwana ye 1000 yakunzi 200 ngavatotadze kuchipidza nekuti ndikuona kunge iyo home phase yacho iri kutoita a delay process kana chiazo kuti tinatotarisira ndechikuti kuona kuti even kana maapplications yaitwa vese vaita vatorerwa mapapers avo nemadocuments avo vachazo approvewa here kana kuti kune vamwe vacharambirwa sezvati kuona zvichiitika kuma asylum. I think the only challenge at a lot of digital is here we hope kuti hai hazviitiki izvozvo vatinzi vese vanongonzi vari kupiwa iyo 4 years extension.
Munokuluma here Vasululu?
Ya niyakuluma kumesobela lapho esikhuluma khona isindebele
chimbo khuluma ina gande chimbo tura mafemo.
Unjani mnumzana?
Ah ngisiphilele kunjani?
Hayi siyaphila thina. Ye mnumzana kulodubo lapha esike sezwa lukhulunywa ngabanye ukubana baya bazithola bephakathi kwembokodo lolwandle. Bayesaba ukuthi baye ekhaya kumbe basihlale beloku bekhona pho ngoba ekhaya sikhuluma nje kulo hlelo lokubhalisela ukuvota. Ngokuzwa kwakho wena bakhona yini asebeyekele ukuya ekhaya ngenxa yokuthi bafuna ukuthi balungise ama permits?
Abaningi bayefuna ukusibili kuye ekhaya but inkinga ekhona manje yona le ukuthi iZimbabwe extension permit le iyaphela mhlaka 30 November, that's next month. So laba balama iZimbabwe special permit bafanele be apply i-deadline ingakapheli. Kodwa abantu abaningi abangekho u-program le vele balesifiso sokuthi baye ekhaya bayoregista ukuvota. But inkinga ekhona kwamanje uyakwazi ukuthi indawo zemali le ziyahlupha. Abaningi abakwanisi ukuthi bethole imali nawe usuka khona le eCape Town ufuna ukuya eZimbabwe imali enkulu kakhulu.
Hayi kwezwakala. Hayi sibongile ungaya lokubambile kwanapha ecingweni sizaphenduka njalo. Jonga, I understand Mr. Nyathi is back, maybe this time is much clearer. Nyathi,
I'm keeping my fingers crossed.
Nyathi. Yebo Nyathi.
Yebo, silindani bafethu.
Yes, siyaphila. Hayi incingo lamhlanje, hey.
Yebo, kusokusizwa kangcono manje.
Yebo, kathe sesingani siyakuzwa. Ubusachazisa wena laphana ukubana udaba lolu olwemali yokutexta esifakelwa abantu.
Bengithi mina i-system yona ngokwayo iyanikeza umuntu ukuthi ekhethe ukuthi ufuna ukubhadala leyo 1090 kumbe ufuna ukubhadala leyo 1110. I-20 rands leyo yiyo leya bathi ngiyokuthumela ama SMSs e-update abantu. Njalo thina siyakhuthaza abantu ukuthi beyithathe leyo 20 rands leyo ukwenzela ukuthi my home affairs i-busy processor i-permit njengokuthi i-permit seyisukile VFS, amaphepha sesukile VFS sekaye e-home affairs, bethumele i-SMS yokuthi manje amaphepha sekasukile VFS seye-home affairs, nelanga my permit seyiphumile ithunyelwe futhi SMS ibiselwe isho ukuthi i-permit yakho seyifikile e-VFS iza uzokollecta i-permit yakho. I-home affairs isitelile ukuthi kukhona amapermit athunyelwayo ebantwini aka 2014 agcina ebiselwa khona e-Home Affairs ngenxa yokuthi abantu babengazi ukuthi bawathola amapermit abo sekaphumile kumbe akaphumi. So ngolunye uhluphe esinalo manje lokuthi sizama ukuthi sikhulumisane ne-Home Affairs sithi kubo labo bantu ababe apply-ele amapermit sicela ukuthi bevunyelwe ukuthi be-apply-ele la ama-ZEP because kungenzeka ukuthi siqala lapho ukuthi abazange bebuye bezokolekta ama-permits abo e-VFS. So ibalulekile le 20 rands ukuthi beyifake abantu. It's only 20 rands, not 100 rands.
Manje-ke udaba olunye oluke lwabuzwa lapha ngomunye umlaleli olokubana kule nto ehluphayo eyama-reference number ukuthi uyaphiwa njengaloko kade sikhuluma laye othi yena yena lo mkakhe bakhanya bale namba eyodwa. Kuhamba njani lapha emanambeni la?
I-system yona ngokwayo nje ifuna abantu kakhulu kakhulu abayaziyo. Yikho thina siyi-Migrant Workers Association sinabantu esisebenzisana nabo abathi ma i-system iqala baqala ukuthi bengene kuyo be-apply-ele abantu. So esikhathini esiningi abantu bayangena kuma internet cafes bayacela abangani babo ukuthi beba-apply-ele kube sokusenzeka ukuthi benga-apply ngendlela eqondileyo. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu sekathi njengamuzwa nje ekhuluma ngokuthi wa-apply yena nonkosikazi wakhe kodwa waphuma i-reference number A1. Ngoba into ebalulekileyo ukuthi ekugcineni i-system kufanele ikhuphe i-deposit slip umuntu okufanele eyithathe deposita ngayo e-Standard Bank. Then imayise deposit-ile e-Standard Bank seyivula yona i-system ukuthi umuntu ekone ukubhukha i-date yokuthi uzosubmitha nini. So kuyenzeka ukuthi sometimes khona lapho eku-applyeni umuntu maye engajwayelanga le system kwenzeka ukuthi egcine ethinta izinto ezi-wrong. Yiwo ama-cases lawo esithi thina masifonela ngikhona ngale ngase-VFS bethi siba-emailele. Masiba imeyilela uthola ukuthi kwesinye isikhathi abaphenduli and abantu sebecabanga ukuthi maybe nathi siyadileya i-process. Then i-VFS iphinde ithi yona abantu ababuye bona ngikhona ngale VFS uthola ukuthi ma befika abantu abatholi usizo ngendlela eqondileyo. So thina esikukhuthazayo ebantwini ukuthi abake bezame abantu asebezamele ukuthi be-apply online abafana nabosululu ePretoria iZimbabwe Exiles Forum bazokhona ukuthi bebasize ngoba i-system bayazi ngcono. Bezame ukuthi befune umuntu oyaziyo ngcono i-system ukwenzela ukuthi ingabaphambanisi.
Hayi, kuyezwakala. Bamba njalo cingo. Jonga, Mr. Nyathi here is explaining that additional money that was asked earlier on. He says, you know, it's not 100 rands as such, it's only 20 rands. and this is for text to update, you know, to send you alerts every time they work on
your application.
Mm-hmm.
Yeah, that's a good development, but the problem is if it's not on the website, people now would think that
they've been swindled.
Yes. Maybe tingangonzwa kuna vasululu pamusoro penyaya dzatiri kunzwa idzi kuti vanhu vari kuzoti vaenda nema application avo vanozonzi vanokwanisa kana kuti vanoda kuti vanga vachizowana ma updates kuburikidza nema text kana ma SMS vabhadhare $20 kana 20 rands ndine urombo 20 rand pamusoro pe 1090 rand yavakambobhadhara mungatsanangurawo kuti vanhu vanzwisise ipapo.
On our side vataka itira tataone edu challenge yoyo nekuti vachinzi tikangovapa appointment date yavo vanobva mhanya voenda kumidzana. But iri nyaya iyoyo tarisa zvemutemo kuti kana ministry yakati is 1090 rand ndiyo yatinokurudzira kuti vanhu vabhadhare, but system ndakunzwa manje kuti yakutaura it include that 20 rand isusu patanga tichiita vashoma tikambotanga kuitira ivavo takaona ichiita 1090 rand. Saka zvinhu zvabuda pasystem athink zvinhu zviri authentic. Chinozonetsa ndechekuti kana wava kuzonopa mumwe munhu zvisiri pamutemo unopiwa here receipt kana wabhadhara 20 rand yachiyoyo? Ndo zvinhu zvinenge zvakutinetsei nekuti zvinhu zvisiri pamutemo, because if it's not gazetted then hazvina kunaka. Vakutobira vanhu mari tokuona kwatiri kuita isu seZimbabwe Digital Forum.
Aiwa, maita basa, rambai nyuri parunare, tinodzoka kwamuri izvozvi. Tina mukoma Luke Chinambura vari ku South Africa. Makadii mukoma Luke? Mukoma Luke? Hello? Nare dzinenge dziri kuita mashiripiti nhasi. Mukoma Luke tineta personal nao parunare, regai tizame zvakare tivadzose pachirongwa. Chris ndandichitaura navasululu vachingotsanangurawo pamusoro penyaya yemari 20 rand iri kubhadhariswa. He says if it's not on the Home Affairs website then it's not official and people should be worried. They have a reason to get worried about because there is no authenticity on that.
But I thought he said now there is something that pops up or something like that when maybe you can explain.
Mr. Sulu.
Maybe if I can come in there.
Yeah.
Vandaka Batirani, the younger you, 1090. Isn't that year of late? If they've changed it, then I think it's okay. We just have to verify because I'm doping them system this week.
Mm-hmm. Mr. Nyati, yeah. Maybe you can explain the 20 rands.
The 20 rands is not compulsory. 20 rands is not compulsory. I see ukuthi umuntu uyafoswa ukuthi eibhadale. Uma umuntu engangena ku system, yona i-system izobe sithi 1090 ibe sifaka ibhokisi nyana okufanele ukuthi umuntu elithike. Ma ungalithika lelo thi ibhokisi nyana lelo iyatshintsha isuke kule 1090 i-ede leyo le 20 rands ibe sisiba i-1010. So kusemuntwini ukuthi uyawafuna lawo ma-SMSs, ibhalile nokubhala i-system ukuthi is for SMSs. Ama-SMSs lawa ngawayi-update yokuthi i-system yakho, i-permit yakho ihamba kanjani, i-process yakhona. Umuntu uyakhetha ukuthi uzofuna uku-tracer online khona lapho wa-applya khona or uzofuna ukuhlala ethola lawa ma-updates ngama-SMSs. Yikho beyenze ukuthi ibe optional, it's not compulsory.
Ah, I see. Ah, okay, Jonga. There is a clarification now. So you have a choice.
Uno start. Anzi ikodzero yako. Kupfuka kana kuwarira. Regai tinzwe zvakare kuna vasululu kuti zvamungakurudzira vana veZimbabwe nekuti tinoona nguva dzedu dzaakuti mhanyei. Zvamunokurudzira vana veZimbabwe kuti vaite, tichiona kuti musi wa 30 November hakusi kure.
Ndotenda vajonga ndechekuti vana veZimbabwe vane mazet FPI ngavaite kurumidza chaiko chaiko kuona kutsvaga rubatsiro kuona kuti vaita maapplications yayo nekuti tikuona kuti vakada kuzomirira end of November yatosvika vakazoda kumirira last time kunogona kuita congestion votadza kusabmita mapapers yayo nekuti kana takutonzwa kuti kwakuita madelays kumidrand kutaura tiri munomo muhauteng zvinenge zvakutoratidza kuti vanogona kutouya nemamwe maexcuses kuti system yadown saka vana vezimbabwe ngavaende kumapoints akataurwa nehome affairs kumazet sf points vanosubmita maapplications avo chimo chatinacho chete ndechekuti vasimo muchirongwa ndovati kunyanyochema navo
vasululu todzoka kwamuri izvozvi regai ndingokubatai muromo tidzokere kuna valuk chinambura vane nhare yambodonha isati yadonha zvakare rambai muri parunhare vasululu mukoma luk
makadi vajonga
aiwa ndiri mupenyu tine urombo nhare dzinenge dziri kuita mashiripiti nhasi asi zvisinei mapinda muchirongwa tipei pfungwa dzenyu
isu mukoma jonga hatina kukwanisa kuwana mapemiti izvezvi tiri kutoite plani yekutumira mapasipoti kumba but mapasipoti acho ari kutotorwa kuchizi ane mafixed stamp saka hatisi kuziva kuti toite plani yetu kuti tikwanise kuwana amwe mapasipoti
imi pasipoti yenyu yanga yakuexpire here kana kuti makambenge muine zps here zvimwe zsp
ndanga ndisina kutomboapplya permit saka kubhodha vanotipe mazuva mashoma saka petinodzosa mapasipoti nemabhala ndopevanozoti mapasipoti acho ane masekisemu saka vanongomatora vobva vamaise pevanomaisa kana taakumada kana kuise mari hatichazotoekumawana sei
saka makatorerwa pasipoti nani nevedivi resouth africa kana kuti zimbabwe
vekuzimbabwe
ndo vakakutorerai pasipoti vachipa zvikonzero zvokuti madi
vachiti kwanzi ine fake stamp
fake stamp imi maamai vanova kupi fake stamp iyi
hatizozivika nekuti tinoite nyaya dzekuti kana tapuwe mazuva mashoma tobva tadzosa nemabhazi
saka hamuna chokwadi kuti makambowana fake stamp iyo kana kuti makaiwana sei maikundikana here kungotsanangurira ivo vekuzimbabwe kuti aiwaka tinodhindirwa pamuganhu wesouth africa apo tichipinda
havana kukwanisa kutoti vakati kwanzi kana ukade kutaurisa tinokusunga tobva tazoende kukoti
apo pakaoma apa hameno chris tingapinza here vamwe vanokwanisa kubatsira varume ava
maybe let's try
Mr. Nyate
iqiniso lelikhulunywa ngubhutuluku kunabantu abagangayo ababethatha amapasipoti abantu instead ukuthi bethumele ipasipoti yomuntu iyestempwa eborder bebekhanda izitempu zase-home affairs beyistempe khona lapha e-hillbrow beyistempe khona lapha e-joburg yibo labo bantu abamotsha amapasipoti abantu iqiniso lelo ende yinto nje okufanele ukuthi iZimbabwean government iunderstand ne South African government iunderstand ukuthi kukhona abantu abebenikezwa ama days amalushwana eborder umuntu bese sithi angeke ngikhone ukuthi ngibuyele ngingene eZimbabwe ngiphinde ngibuye back ebese nikeza umuntu emnikeze imali kanti laba bantu bayaganga basebenzisa ama fake stamps khona lapha eJohannesburg bestempele lo muntu kukanti i-system yase-home affairs eborder I pick up leyo stamp leyo
But in a way if people are not doing the right thing are they not also asking for trouble
yikho thina sihlala siyinhlanganiso sizama ukuthi siqoqe abantu sibafundise ukuthi lezi zinto lezi abazenzayo thina abantu sikhuluma kanje abalamapasipoti alama-fake permanent residence permit and zonke lezo zinto lezo zibangela ukuthi umuntu kumhluphe kusasa manje bethi bayacheka kusystem sine list yeofisini yethu yabantu abangasaziyo ukuthi benzeni because uma besike eborder babuzwa bebuzwe into ezifana ne-exemption letter okufanele itholakale e-home affairs abanayo leyo nto leyo ngoba bazama ukuthi beyenze ama-shortcuts and ama-shortcuts lawa aphinda ejike futhi ezoluma bona. So ikhuthaza kakhulu kakhulu ukuthi abantu abenze izinto ezisemthethweni njengoba usululu echilo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi manje abagijime be apply la ama permits.
Mnumzana Nyathi siyabonga kakhulu isikhathi sesedliwe ngumangoye, ube lobusuku obuhle. Thank you there to Mr. Buthelezwe Nyathi of the Migrant Workers Association South Africa. We also heard from the Zimbabwe Exiles Forum, represented by Anadi Arnold Sululu. And we also heard from Dewama Vinga, human rights lawyer, and all our listeners who managed to get through. Thank you so much. This is Chris Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemiri.